Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana peZANPF iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri churu chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsokufara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya, and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo nejekiseni. So ndakaita a little bit of run, you know, just nezuro madziwa mbichana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 2 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tiri kubasa takushanda again. No fever or anything and I feel fine.
Mhuri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya chinguchongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka na mama vatangokuta tingofonawo mavideo, tingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tingotaura nawo, tingotiona. As long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family, Changa kumbori chini changa kwa wama tini decide because COVID brain wachikisa kukunda kuna baywa Jackson. Kata tara ni mazista chaza chona waka changa ni vakini ya chuna sika tara. Na wate kwa mbunza mafesions ya kuti daka kutika na kuti. So I can do the oja. Tinge jitari sura looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Saka jinja munga kuru zire kuneva mwe uvari kuchika kubaywa nombai.
Inini what I would encourage vano kana kutukuru zira vano. And when visita chumano waka wanda wanochika. Purpose ya kutu chisi, kutu chino bae wakana chingitao rene wano. And this is not money kisa wano. Because this decision ni muni, ni muni, ni muni utashi kire eka. I think as chiremba or even kana munaka bae or even just as a semuni, independent on putin, chiremba, ndakapenga mapukwashina, whatever, ndungozo muni like everyone else, right? Ndakato uruwara wana yo COVID ya chuna, ndikuna wama wana rukura wana the world thinking kutu just because wakaita COVID, you don't need kuna bae wa. And that's actually not true. Kuruwara nacho chiwereta chona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana wakai staza, wano toti, yes, it's recommended kutu wana bae.
Awange vari Dr. Mona Lisa Muchatuta. Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center, vachitaura vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhefenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhefenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donwe remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza ne Broadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa marezines kunhefenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust, pamwe neDimbembe Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nhefenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa marezines mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panhefenyuro nhatu dzakapiwa marezines hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo marezinesi, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa marezinesi ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nhefenyuro nhatu idzi marezinesi. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhefenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera, iri rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuita obasa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya dzenekuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kuti zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nhefenyuro nhatu idzi marezinesi kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika.
Kuransesa macommunity radio stations zvobatsira kakuru because as practitioners tachotraka inonzi 3-tier system yekuti tetine macommunity radio stations ma television ma TV zvakare nemamwe macommercial radio stations. Saka 3-tier system ichaita kuti media iribe broad and ichacreate employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwanawo maattachment vachiwanawo experience nemacommunity based issues. Pacha iyo community radio station inobetsera vanhu vabva macommunities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mu wano gara kwacho kuti wadevelope zvakanaka.
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepa Great Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSesil Zvidzai vanoti zvina zvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance, nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangonjika anotipanyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiriro akaita zvino maguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvino hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzura zvavo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati mhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tufunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa, nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Kwavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yakugoneka chete, nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mameeting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvakungoitwa nechibanditi nokuti makanzuro asati achipo. Mamwe makomitees achakwanisa kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumhanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Ikumvura hakuna, ikumarodzi hakuna, ikumarara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? In fact, iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda. Develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, vaMavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruva hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chii vamangunja? Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika. ZANU-PF ne-MDC Alliance. Nekuti maguta mazinji anosanganisa makanselas anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vaMasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vaMasaraure vasina mhosva sezvo vachuchisi nevafakazi vakashaya humbo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati humbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vaMasaraure havana mhosva, vanofanira kuregedzwa nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndovachaiwa ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with the intent to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazova pamutongo na kota past 2 so tazosvika vakataiwa vachiya vasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo vakati tidzoke nemuvhuro avo pavanozovapa mutongo wavo.
VaMasaraure vanoti vanotsutsumwa nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyuto kuvatungamiriri vavo paSection 65 zvaka rechitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka tiri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa nekuramba kuchibatwa kuri kwamai chiri usi munhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yavakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuita mhirizhonga musi wa22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vaMasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru acho anosarudzwa nestate. Saka kana mastate achona akavhotisa kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvaakuda kuitwa izvi nevamwe hazvipo mubumiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda. Masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje tangomirira kuti mukuru miwana chigadzo.
Asi tatinoona kuti ivo vebato remaRepublicans vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi, uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
Hatiri varambidze nokuti sarudzo rinofanira kuita zvowe zvowe. Ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba, rine utano. Saka zvowe zvowe iri kuitika iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugadza mukuru munyuwani yasvika. Asi hazvindishamise kuti pari kuita zvowe zvowe, ndo zvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muno muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwedhikitetori kana kuti dhemokrasi?
Panyaya yedhemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti zvinhu chinhu chakaipa, munhu asiri kubvuma asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbira remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana, tsvaga zvaunokwanisa kuti iwe umwoyo wako ugadzike zviri nekonzero rebumbiro remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvi ka hazvitishamise. Ndozvanambotaura zviya zviya kuti chii zvinosimbisa democracy.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa pari zvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo, because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government, ngatimupei zvaanenge akumbira, kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka, haazotendeukawo tizodaida vanhu vakati makandiima, ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira, tomutichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda recovid-19, munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika? Nekuti tinoona kuti muno muamerica rapfunya chisero.
Denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuamerica nevanoshanda munhau dzeutano, vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri, nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yezanupf vasimba mujuru vachitaura naMavelous Muhlanganyauye westudio 7 vari muOhio kuno kuamerica. Hazve sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepanhau.
Chakaita kuti tange zvekukambena mumakiyo mabhazi zvichiupa emapasipoti nemabhesiti nemabhengi anika inyaya yekuti takaona kuti papublicity taatisingapiwo publicity yakafanira munangagona chamisa hatitika. Uyezve vamwe vanoti itai marali, but takaona kuti kukaita rali handitika. Tikaisa maposta munomu kuti tine rali kugatema kana kuti ningi kucold stream hatitika. Vanhu vanouya vanhu vanosapota kani? Saka preaching is converted. Unlike tikaenda pakiyo pastbz like panandiri apa hatitika ndichikampeni, pana vanhu vasikandidziki, pana vanhu vasikandi support, ndo varimpo important. Ukaita rali your preaching is converted.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti ukasangana neinonzi people various voices opinion vezanupf ndakamborohwa nemusoja, ndakarohwa nemaCIO anika ndichiita political evangelism, which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingada kuti tikambeni vavo vatiramidza kukampena. Mbondi ndikatika kuti political evangelism, there is no way people in Zimbabwe can know me. Because in paper, kubuda, mureji harisi kubuda, mutivi harisi kubuda, mungobuda munangagwa chete.
Nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda, vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaura kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu, ipolitics dzemarali. And the politics is a marali, ndeze kuda kukokorodza vanhu vakawandisa. Iya dzatingati mass politics, nokuti politiki kampeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda, zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda. Hongu zvavari kuita zvinogona kushanda, asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali.
Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza muchinhoi vakazvimirira vaIsraeri Nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course zvinogona kuvhundutsa mumwe kuti kwana ninge ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa, zvaangofane kutya shumba isina mazino mukana isi. Because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasaite vega, vangadai vatoone vanhu kana 10 or 15 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano re-election resource center wa Solomon Bobosibunu vanoti kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu, saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chelive talk kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipanya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi wekisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 zvitanga. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid wemuTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinotambira kunze, it's nothing new kwandiri, because I fought ku my outside countries kakawanda, so exposure outside ring ndanayo. And this title, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu uyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Fighter haiwinini muring, tinogona kutraini, so weare putting all kuti tinotora this side fight. And this is the biggest title yandogurira this time, because I fought for other titles. First was a national title, I won that one. I fought for the UBC Pan African Championship, I won that one. This is the third one, this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira iyi, so he knows everything is meant to go on this road. And it was a motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndikulidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete, asi kutora mukombe wepasi rese.
Kuenda mberi ndichipusha kuti kwanise kusvika pa WBO world title. Kandabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwana WBC inova iyo inonyanya kukosheswa muno pano pasi rese, kuti ndikwanise kusvikawo pakasvika Charles Manyuchi kana kuzomudarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri naStix McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhefenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana peZANPF iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuMpalakazi 2020. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Mbona yakurubona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama regulations wala ithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize barama mask. Yesu uhulumende laye ulama putha laphana laphana but ama measures amaningi ndiyofuza ukukhuthaza ama teacher ukuthi abe serious.
Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane lecorona virus okulakho ukudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi la kube lengani kule democracy.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Woza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi Mkwali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaphisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane lecoronavirus okungabangela ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lanxa izikolo zivaliwe lamhlanje, abafundi beMinda bazaqhubeka behlala esikolo bekuquarantine sebezinkulungwane phose ezimbili 1.734 abagulayo ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 11.749 asebehlolwe bafunyana abelegcikwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezilichumi 9.8 labulala abangamakhulu edlula amathathu 313. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathisikolo weMinda High School uMnumzana Noken Namambi ubike ukuthi abafundi abangamajumi amabili batholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kule viki. Encwadini ayibhalela abazali uNamambi uveze ukuthi akula ngitsholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebelezitshengiselo zokuthi bayagula, kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo. Uthi abafundi kuzamele bahlale isikolo phose iviki ukuze lapho bephuma isikolo sokulesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulakho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuviki ezayo. UMnumzana Clayton Piro eMatoko ngumzali usola ababalisi athi kabanakekela abafundi lapho besesikolo.
Mbona yakurubona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama regulations wala ithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize barama mask. Yesu uhulumende laye ulama putha laphana laphana but ama measures amaningi ndiyofuza ukukhuthaza ama teacher ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze COVID eze WHO.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Thompson Nganono Spanda yena usola uhulumende.
Ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini, samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula isikolo masinya, kodwa uhulumende kazanga silalele. Sokusobala ukuthi sasekukhuluma yiko kanye okwenzakalayo. Yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephosele kusifu esizakuthi sibagcine beyizigqili zalo mkhuhlane okwesikhathi eside.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Mathema uthi isikolo sizavulwa mhlazine ngozibandlela omnako ozayo ka-2021 lanxa uZulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19. Embikweni oyethulwe nguMnumzana Mathema Wakufitsela abafundi lababalisi ikhisimusi elithukela uthi izikole ezifika phose amathumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvula kwazo kodwa uthi benelisile ukulizana lalo. Izikolo ezinjengemtshabezi, John Talak, Madopo lezinye nezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni wamandebeleni. Sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeng South. Kula bagulayo kwamanje abaphosi bafika amakhulu amathathu 289. Leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezidlulileyo ikakhulu emhlubulweni wamandebeleni wonke ogoqela idolobho lakoBulawayo kanye lasenkabazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi balethemba lokuba kuzophiwa eminye eminingi imisakazo esamelele lawo malayisensi ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Bebhazi bethule umbiko wokuthi sebetholise amalayisensi imisakazo yemithathu yezabelo ebalisa owembembenzi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Ntepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Lumbiko abawethule enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eTwitter wasayinwa ngumgcini sihlalo webhodi umnumzana Charles Manzi Sibanda. Uveze kuba kulamakoliji agoqela i-University of Zimbabwe le-Midlands State University abatholiswe amalayisensi okusakaza ohlobo lwe-Campus Radio Broadcasting Services. Usibanda uthi abatholiswe amalayisensi laba bekhangelelwe ukuba babe sebeqalile ukusakaza kusiyaphela inyanga ezilichumi lasitshiyagalombili 18 months ezilandelayo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center lamhla, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Zacras uNkosazana Pelagia Kapuya uthe liyabajabulisa inyathelo elithethwe nguhulumende.
For 19 years the community was missing. So for us as Zacras it's a historic moment.
Uzulu bengaqakathekiswa sonke lesi sikhathi. Iminyaka elitshumi lasishiyagalolunye yonke le engaqakathekiswa. Umqoka njalo kuligugu kithi njengabeZacras. Lokho okwenziwe nguhulumende siyathaba kakhulu ngoba siyazitshela ukuba umsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesi sikhathi usufezeka.
So we are really, really excited.
Umqondisi womsakazo we-Community Radio Harare, umnumzana Give Mochipere, uthi lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi uhulumende afike kulesi sibanga, kuyamjabulisa lokhu.
If we do a comparative analysis also with other countries, like South Africa got its independence when 1994,
ele South Africa lona elathola uzibuthi ngomnyaka ka-1994 kodwa selelemisakazo yezabelo edlula amathumi amane xa singaqathanisa labakwamanye amazwe esigabeni. Kodwa thina sathola uzibuthi wethu ngomnyaka ka-1980 kodwa sithole imisakazo yethu yezabelo izolo kusihlwa. Ungakhangelela eZambia lalo kule misakazo embalwa yezabelo, eMalawi lakho kungokufanayo.
So that is also an issue that is of concern regarding government's interest in seeing communities expressing themselves.
Isiphathamandla seZacras umnumzana Jerry Zingwevu uchasisa ukuqakatheka kwemisakazo yezabelo elizweni lemhlabeni jikelele.
Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa amalayisensi kumbe ngobungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla, kayibe igqile emphakathini njengale Ntepe Manama lalezi inyangani lezi eziphiweyo.
Intatheli zindaba yaseHarare uTafazi Wachigandiwa upha umbono wakhe ngokwenziwe ngabebhazi.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakukube lengani kule demokrasi. Kula abanye bethu abasakhulayo sabefuna ukuthi sithole imisebenzi kwifield le-journalism kodwa ngokuyenza kwama-community radio station lawa siyakwazi ukuthi songavulela abanye imisebenzi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists, umnumzana Foster Dongosi, uthi bayalamukela leli nyathelo.
Sisibona so lomthetho emitsha eZimbabwe Media Commission leFreedom of Information Bill. Njalo uhulumende ubeke wathembisa ngamaphambilini ukuthi uzanikeza amalayisensi amathelevision. Siyakubona sokwenzakala lokho la ama-community radio stations. Kusekusele kathesi ukuthi sibone ukuthi imisebenzi le izaqhutshwa kanjani, azaphumelela na ama-community radio station lawo.
Umphathintambo wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uhleze esithi iqakathekile kakhulu imisakazo yezabelo ngoba isiza emisebenzini langenhlelo zentuthuko lokulondolozwa kwamasiko lendimi. Yikho uhulumende wakhe eqakathekisa ukuba khona kwayo. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zikhuthaza uhulumende ukuba makangayibheki ngelihlo elibi limsakazo ethi isetshenziswa ngabezombusazwe loba abalemibono ehlukile kule yakhe, ngoba ikhona ukusebenzisana laye ukuthuthukisa lezo zabelo lapho esakaza ikiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele uhulumende engangenele ekuqhutshweni kwenhlelo zamakhansili elizweni ngoba kuphazamisa imisebenzi yawo. Emhlanganweni oqhutshwe namuhla lentatheli zendaba eHarare, isiphathamandla saleli bandla esibona ngamakhansili lokunye, umnumzana Cecil Zwitsayi, uthe kufanele uhulumende aphe amakhansili amandla awokuzisebenzisela imali, abophe labo abathengisa umhlaba ngokungekho emthethweni, njalo enqabele ukumiswa umsebenzi kwamalunga aleli bandla edalele parliamente kanye nemakhansili okwenziwa ngele MDCT. Uphinde wathi kufanele uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution luqalise ukusebenza. Umthetho olawula ukusebenza kwamakhansili we-Urban Councils Act ulandele iziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso, njalo kube labo mayor abangasoma council ama-executive mayors njengakuqala. Umnumzana Zwitsayi uthe kusobala ukuthi uhulumende kahlukuluzi amakhansili emaphandleni ngoba iningi lawo likhokhelwa ngamalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uchasisa okuningi ngalolu daba.
Okunye abangenela khona ama-budget, singafaka amakansila angafaka ama-budget abo, bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale, abantu bagcine i-council zingasebenzi. Siyakwazi lokhu ngo-2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascrapa wakhupha izikweledi zabantu, namhlanje i-council zonke zahle zatshona emadakeni. Ama-appointments ama top executive council njengama town clerk appointwa ngeinfluence ka minister ubaqotha uJames Mthore. Sisuke lapho izindlu ziyadilika manje ukwenziwa yiminister we local government and devolution, to say ukuthi bona basebenza nama top officials awe council badilize. Undaba ningi Mangwana umi secretary for information wakhupha iTwitter la ku Facebook esithi hayi uzabhidliza yoni iCouncil yeHarare sinqaba. Ama mayors yiyo sithi ingamathethula enegala sithunzi just ceremonia. Ikho ke umsebenzi wonke wenziwa yitown clerk lo minister we local government. Bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla ama-provincial councillors awakho. Minister kuphela ozenzela lama top officials eZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesiNgisi khona kungangcedani.
Sifuna futhi i-Urban Council Act ihambelane le-constitution. Uzabona ukuthi kathe sebe-amend i-constitution bangaka-implement. Konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele. Sifuna ama-executive mayor bazidingele isitafu sabo esinonileyo esifundileyo somkanjo, hathi ukuthatha ama instructions ku town clerk, yena u town clerk ethatha ama instructions ku minister of local government. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha, ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZANU-PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors. Loku sixothela abantu bethu, baya recall abantu, iba interpreter i-Supreme Court judgment ngincele befuna ukubhidliza. Khathesi akusela ama-councillors, akusela councils, sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo. Sifuna ama-reforms, i-urban council ihambelane le-constitution. I-devolution yiyo enkulu, baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelanga i-devolution ngesinsizathu.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ulwisana lenkohlakalo ekumakhansili. Ku-Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, langokutholakala komuthi wokulivikela owe-vaccine. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence uhlatshwe ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elevaccine izolo, okuyisehlakalo esivezwe kumabonakude esibhedlela sebutho ese-Walter Reed National Military Medical Center esise-Washington DC. Usibalukhulu wesabelo se-New York kwelemelika umnumzana Andrew Cuomo ubike ngomthetho wokuvimba kumamanzonzo womumo esabelweni leso ngemva kwengozi yokuna konofonelwe snow lezulu okuchiye inqwabanqwaba yesnow emigwaqweni kwabangela ukuhamba kwamagetsi lengozi zomgwaqo ezidlula amakhulu ayisithupha okufe khona abantu ababili. Abantwana besikolo ababethunjwe ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo kwesinye isikolo sabafana ngenyakatho ngokuya ngentshonalanga yeleNigeria abagcine behlengwa ngamasotsha kahulumende babonakale lamhlanje befika emizini yabo behamba bhatabhata ngenyawo bengela zicathulo bembethe okungubhayana kwengubo.
Amalunga ekopa yeTembwe Housing Cooperative emzini wePotiriro eHarare abadilizelwe izindlu liviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze bacatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni benethwa lizulu nsuku zonke.
Ukumvula kwemncelebe kulethe injabulo okuningi eliphinda ukuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunja benhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awomakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ERBZ. Umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ukuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. And these people, they expect you to use even a single set ebali yakho leyabuyeze outside. After that, we convert i-30% bekunike iZimdola. Bekunike iZimdola is not done instantly, it takes a week or so. Thina especially siba lohlupho lokuthi imali iyabe sibanjiwe, ama-customers eBotswana kumbe ama-customers e-host country agcina esemelele wena le-RBZ.
Ibhanga le-RBZ ngomhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungamashumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola eZimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitsha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba inengi lilidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecas Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lesi se-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela ngabazihambele. I think ikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikrosela bezihambele ngale. And then even ngisibili kathesi ngana lenyanga December abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
UNdlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla lezana sizifake emoteni encane sisiyafaka i-warehouse. Nxa kukuthi i-tracket ibike yacross i-border iya-disinfect i-border ma ingena, so ma ifika kithi lapha sisithathele ukuthi iyabe isi-clean.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi lokwesabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokunqabela umemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Harbron ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeHarbron kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ekhonona ngempumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi. Emadabukabusa wethule umbiko osola idale le-Supreme Court elilahle udaba lwakhe lokufuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti aweboso. Idale leli lithe udaba lwakhe alusoze luhluzwe ngoba lungelasisinto. Imthethwandaba etshiyeneyo ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin ilahle udaba olufanayo isithi uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wamaDemocrats. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Nabemfisa shukuthi angangena uBiden ebesincedisa labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane. Siyacela sibithi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho angezimali. Ngiyabonga uMageza.
Likhuluma lo Ncube lapha. Ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono maye ngaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo kususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphethe isani sangweni ngibuya lapha enkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le AI ruling party yabomnangagwa. Otherwise kuzongezelelwa ama-sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa.
Aba ngabantu abathumezele iStudio 7 imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kunombolo le.
It was a Friday, my darling.
Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNoma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali oseZimbabwe okwamanje lapho abe lomkhosi wekwethula idlala kude lakhe elitsha alipheke izolo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Kunga
ungabizwa ozwayo izolo ntambama emcimbini oqoqwe ngunkwali ecula lokugidela abalandeli bakhe. Abaphathi bedolobha lakobulawayo abagoqela umeya uSolomon Mguni, amakhansila kunye labahloniphekayo baleli dolobho.
Sengiphendukile njalo ke balaleli, sengibuyele edlaladeni lami ke elitsha elesibili elithi Themba. Sibe moya munye, sibe moya munye. Idlaladeni ngilibize ngathi Themba ngoba kulibizo lika baba ongizalayo uCharles Themba Mkhwananzi. Ubaba usishiye ngomnyaka ka-2018, ube ngumuntu ongisekela kakhulu kwezomculo.
Uledlalade lakhe lakuqala elembube elithiwa Sithokozile, leli elitsha olubiza Themba lineziginci njalo ulipheke kamnandi pholo na limumetheni.
Ile ngoma ezi-8, ile ngoma zamasiko, ile ngoma zothando, ile ngoma njalo ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. So ingoma yakhona ithi uyimbokodo, le ngoma ile video lingavakatsha ku-YouTube liyibone.
Umcimbi uqoqwe yiNimbe Trust, eyinhlanganiso esebenza ukuthuthukisa abaculi besifazana. Ikhuthaza kakhulu ngokulondolozwa kwamasiko, isintu lemvelaphi yethu. Besebenza lo muzi omkhulu wakobulawayo. Umnumzana Josh Nyaphimbi ngumkhokheli weNimbe Trust.
Sikubona uqakathekile kakhulu ukuthi sisekele inhlelo zabatsha kakhulu amantombazana labo mama abaculayo. Iproject yethu yakuqala lidlala delija elikankwali iThemba.
Usodolobho umeya uSolomon Mguni ungomunye wenkokheli ezimbalwa ezithazela ukuthuthukisa abaculi bakobulawayo.
Sizimisele ukusekela ama-artist ethu, isisebenza kanye leNimbe Trust ukusiqoqa ama-artist. Kunenge sikwenzayo ama-artist ngoba yiwo ayenza ukuthi uBulawayo azakale njengesigodlo ezemidlalo, ezokuhlabelela, ezokucula konke. Kodwa kunenge sikwenzileyo okwamanje sisebenza ukuthi labo bathole izindlu.
Siphethe idlathe likankwane uThemba elephekwe ngobunono obukhulu. Lona selitholakala, ucela limfakele izandla.
Google Stores uhambe ku-iTunes uyithole uyithenge i-album. Ngilekhasi lami le-Facebook Unkwali. Labafisa ukuthi nxa abangathola i-CD yona ngokwayo, liyakwanisa ukuthi libhalele khona pho kuNkwali. Sizaliphendula sibone ukuthi i-CD yenu singayifingelelisa njani. Ku-Twitter Nkwali_music, ku-Instagram Nkwali_music, then ku-YouTube ngilama-video zambalwa lapho lingahamba-ke liyabona ukuthi ngathi uNkwali wakhona nguphi.
Leli dlalathe likankwali elitsha uThemba ngesilungu Hope likhwabithwa ngabantu abaningi, limnandi liyahlakaza. Nguye-ke uNkwali besigwejiselayo kuhlelo Woza Friday. Libe lempela sonto emnandi, liqaphele ingozi emgwaqweni, njalo libe lekhisimusi emnandi engelangozi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abafundi abangamashumi amabili esikolo seMinda High eMaphisa, izansi eMandebeleni, Sebebanjwe ligcikwane le-coronavirus okulakho okudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.